vari kupinda museza vanhu vari kunyoresa iye zvino vanotanga vari pakompyuta womushina wavanyoresa iyeratiti yavanyoresa iyeye mazita avo anoramba aripo pakompyuta iyoyo anozotorwa kubva pakompyuta iyoyo oendeswa kucentral server yatiinayo kuhead office yatiri kuti consolidation server ichapinda mazita evanhu vese. Consolidation server iyoyo tinayo vekuzek yakauya pamwe chete nemabhiziyaratiti ichibva kune vakati pamabhiziyaratiti relaxin group of companies.
Ko zvanga zvichimbonzi panoitwa imwe tenda yekuti pazouye server yakatouya kudirati?
Handina kunzwa nyaya yekuti panoitwa tenda yekuti kuyeye server. Isu zvatakataurira vachaisangana navo ndechekuti panoitwa tenda yekutsvaga yatinoti software inonzi Asif, haizi server, isoftware inonzi automated fingerprint identification system. Ndo tenda iripo yekuti tichage software iyoyo iyo inozotibatsira kuti kana mazita ese iwayaungana muconsolidation server tochirana Asif iyoyo software iyoyo ndo inenge yatinonyurura kuti uyu munhu uyu akanyoresa kairi katatu, uyu munhu mafingerprints ake tirikuona kairi katatu. Ndo chete tenda iripo yakamirirwa yesevha, hatina kumbobvira takaitaurwa kuti pane tenda imwe chete yesevha.
Touyawo panyaya yedzidziso, zvinenge zviri kuratidza kuti vanhu havasi kuziva kuti zviri kufamba sei. Chii chaizvo chiri kuitika?
Chiri kuitika ndeche ndiri kuona mapata akati wandei vakaita sana ZoomRise, vakaita sana ERC kuti vari kuedzawo nekwavanogona kudzidzisa vanhu. Asi sezvo ichi chiri chirongwa chitsva, chirongwa chatiri kutanga izvino, zvinodaira zvichatora nguva yekuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zvii zviri kuitika. Nesuwo tichapinda mufield yatinoti intensive voter education campaign kana tangosarudzwa nemazuva mashomanane ekuti vanhu vachinyoreswa, tichibva tadzidzisa vanhu tichiva tisvondo rinouya ndemunonyoresa kwakati, tichifamba tichidzidzisa vanhu tichiti svondo rinouya ndemunonyoresa kwakati, muchienda nezvakati zvakati zvakati zvakati.
Asi idzo nzvimbo dzekuti vanhu vanozoenda kupi kana makuenderera mberi nechirongwa ichi zvakasimba, kana kuti hamuri kuti blitz, muchadziburisa rini nzvimbo dzacho dzekuti vanhu vanonyoresa kupi?
Nzvimbo idzi dziri kuzivikanwa at maprovincial levels. Tanga takamirira kudziburisa nekuti takavimbisana nevemapolitical parties kuti ivo vachatipa vanhu vanonogara nevanhu vedu vekumaprovinci, voona rollout plan yakaitwa kumaprovinci, voona kuti vari kubvumirana nayo here tisati taiburisa. Asi mazita ese aya aakuprovinci yega yega, vaane plani yavo iyo. Takamirira kuti chiita musangano nemarepresentatives emapolitical parties nemamwe mastakeholders vochibvumirana provinci yega yega kuti ehe, tabvumirana nemazita edu aya, tabvumirana nenzvimbo dzedu idzi, ndiwo matangiro atichaita, ndiwo mapedzisiro atichaita. Tichakamirira vemapato kuti vatipe mazita evanhu vavo iwayo achasangana nevanhu vedu kuprovinci yega yega.